Zvara nhasi vaSidney Muyambi, Interim Secretary General webato redu rinonzi LEAD, Labour Economists and African Democrats, vaendesa mapepa kunozivisa veZimbabwe Electoral Commission ZEC kuti kune musangano mutsva unotungamirirwa navashandi nevari kuzvishandira vari kuda kugadzirisa zvinhu zviri kuvatambudza mukati menyika ino nekugadzirisa zvakare nyika ino kuti vashandi vagogona kunozvimirira mune zvakanaka vachizvisevenzera vachigona kunoriritira mhuri dzavo.
Nhano yamatora iyi inoreva chii?
Nhano yatatora zvara nhasi inoreva kuti tava bato rinokwanisa kukwikwidza mune zvematongerwo enyika, kungava kukanzuru, kungava kuparamende kana kuita mukuru wenyika yeZimbabwe.
Pari zvino mati maronga here kuita musangano mukuru webato renyu kana kuti kongiresi pachabudiswa vatungamiriri vemabranch akasiyana siyana?
Panguva ino yatichiri munozase bato itsva nemwedzi, tichiri kuita anonzi mastrategic plan, tichiri kuita misangano yedu mumaprovhinsi, ndingati mumaprovhinsi ese emuno muZimbabwe, tava nevatungamiriri variko, tava kuvaka zvakare mawadhi edu, tine zvakare vatungamiriri vari mukati menyika yeSouth Africa, meBotswana, kuAustralia, kuUK nekuAmerica. Tinoona bato redu riri kukura zuva nezuva nekuti vanhu vari kunzwisisa zvatikupakura kwavari kuti taneta nekuramba tiri vanhu vanoramba vachingochema, asi bato redu riri kuda kuuya nemasolutions kuti togadzirisa sei nyika yedu. Ende pachinhano chatiri nguva ino tiri kuti isusu tichava tichinyora magwaro tichiendesa kuhurumende iripo kuti tauya nekuti dai maedza kugadzirisa apa zvakadai. Kana vachinge vatadza tozoona totangira ipapo kuti imimi tiri kuuya kuzoedza kukubatsiridzai kuti gadzirisa inepapa, nekuti sarudzo zvichaitika muna 2023. Asi hatingarambe takangomira takazendama tichingopopota kana kugunun'una pasina zvatiri kugadzirisa, nekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvanyanya kumbunyikidzika, zvanyanya kutambudzika. Saka isusu tiri kuti seLEAD tiri kuda kuuya nemasolutions ekuti kana kusina mari hurumende dai mazama kudai nekudai nekudai, endi tichimira zvakare tichitoti tiri kutoda kuti zviitike, nekuti hutungamiriri huri pakugadzirisa mararamiro evanhu kuti vagare mune zvakanaka, vakwanise kuzvisevenzera vachibata mari yavo, vachikwanisa kusimudzira mararamiro avo.
Chakasiyana bato renyu nemamwe mapato ose aripo ndechipi?
Chakasiyana bato redu nemamwe mapato aripo nderekuti bato redu riri kutungamirirwa nevanhu. Bato redu harisi kuzoita zvekututumadza kana kuda kuimba mutungamiriri, asi bato redu riri kuda kugadzirisa zviri kutambudza vanhu munharaunda dzavanenge vachigara. Kana kuri kwaMutoko, tinoda kuona kuti chiri kuita kuti upenyu usasimudzikire hwevanhu kwaMutoko chii, tozvigadzirisa sei. Madomasi ari kurimwa kuna Murehwa, tochendesa here tinotengesa kuMiddle East kwaari kutengwa nemari yakawanda? Ndozvinhu zvatiri kutarisana nazvo. Tiri kutarisa kusimudzira empowerment mukati mevayouth yedu. Makorokoza ari kuMount Darwin, vatomba avo vari kutengwa nemari chaiyo here? Vari kukwanisa kushanda paristef here? Ndozvinhu zvatiri kunyanyotarisisa kuti tigone kunosimudzira upenyu hwechizvarwa chega chega chemukati menyika ino, nekuti dzimba dzeMabwe idzi, Zimbabwe iyi ndeyechizvarwa chese chemuno muZimbabwe.